Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikumi 1, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reparamende ropasisa mutemo unonzi unombunyikidza vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu kutoenzana nezvaiitika munguva yerudhizha. Mangwana ndiro zuva rekupedzisira rekuti vanoda kuvhota gore rino vaite izvi kuburikidza nekunyoresa. Vakawanda vokurudzira kuwandudzwa kwemitemo yekukweretesa vanhu mari dzekutenga nadzo dzimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vari kushushikana nekupasiswa kwakaitwa neparamende bhiri rekuwandudza mutemo weCriminal Law Codification Reform Act uri kunzi neremadunhurirwa Patriotic Bill, uyo unoomesera zvakanyanya vanhu vanonzi nehurumende vanosvibisa zita renyika, vamwe vachigona kutongerwa rufu kana kugara mujeri kwenguva yakareba. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mabarani weparamende wa Kenneth Chokuda vaudza Studio 7 kuti komiti yezvemitemo kana kuti PLC yasangana nhasi mangwanani uye yaunza gwaro rayo rekuti hapana chakaipa pabhiri iri masikati nhasi, uye rabva raverengwa kechitatu nekuendeswa kudare reSenate. Vachokuda vati dare reSenate richazeya bhiri iri nemusi wechipiri svondo rinouya.
PLC yagara nhasi mangwanani vakatarisa maamendments akaendeswa ikoko, vakaona kuti maamendments saripo wakanaka sezvo maingoona maamendments akaitwa achibvumiranwa muhouse yeNational Assembly. Saka vaati maamendments acho akanaka, saka zvazowanaunzwa muNational Assembly nasi, ndosaka razopedziswa kuitwa mastages angasara pari zvinorava kuenda kuSenate.
Bhiri iri rapasa paine kupikisa kukuru kubva kunhengo dzemapato anopikisa, ayo akaramba kuritsigira paakavhotwa nezuro manheru. Nhengo makumi mapfumbamwe nepfumbamwe dzezano PF dzakavhota dzichitsigira zvaida kushandurwa negurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi, asi nhengo 11 dzemapato anopikisa hadzina kutsigira bhiri iri sezvo dzichiti rinotyora kodzero dzevanhu. Vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vapopuraito garepi vanoti vanotari sira kuti bhiri iri richapasa muSenate.
But chaminga kuudzai ndechekuti takapedza naro kuParliament, kuNational Assembly, nao raakuenda kuSenate, then to the President.
Vachinyora padare mutande ravo reTwitter, mumiriri weHarare East muparamende vatendai biti vati zvakaitika kutyora kodzero dzevana veZimbabwe. Bhiri iri rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muno kana kunze kwenyika zvinoshoropodza kana kushora nyika kana kukurudzira kuti itemerwe zvirango zveupfumi vanogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore gumi vakabatwa nemhosva. Vanoongorora zvemagariro evanhu vatendai Mbofana vashora zvaitwa neparamende vachiti bhiri iri harina kunaka zvachose.
Nekodzero yekuenda ikoko tinochema kuivo nguva dzehondo, vaisaenda here kwese ikoko vachinochema kuti tiri kudzvanyirirwa nemabhunu? Kuye zvino zvaipi kana takuenda ikoko tonzi tiri kunokumbira masanctions uya kuno wakamiri hotovharwa 10 years tisaka patriotic bill rakaipisisa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vashorawo bhiri iri.
Tiri kuona bhiri iri risina kumbosiyana nababa, vanomanikidza vana kuti imi ndiye respect ine kuti ndine baba pamuchapanapa ana baba vaya vanotaka zvekutofosera respect so atiri kuona zvirikuitwa nebhiriri riri kuti musataure zvinenge zvakaipa zvinenge zvichiitika musataure izvo zvinogona kuita kuti vanhu vatarisire Zimbabwe pasi nepamusana pekuti pane zvakawanda zvakaipa zvinoitika muno muZimbabwe tagara tine dambudziko nenyaya yekumbunyikira
sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights richiti mutemo uyu unoita kuti vana veZimbabwe vasataure nhunha dzavo kwese pavanenge vari vachiti chinotyisa ndechekuti uchashandiswa kunyange pane zvinenge zvataurwa kana kuitikira kunze kwenyika ndakamira Studio 7 Harare ndini Godwin Manguja.
Mangwana ndiro zuva rekupedzisira kuti vanhu vanoda kuvhota musarudzo dzegore rino dziri kuitwa musi wa 23 Nyamavhuvhu vaende kunonyoresa pasi pebumbiro remutemo. Nhasi ranga ririwo zuva rekupedzisira rekuti vanhu vatarise kuti mazita avo arimo here kana kuti kwete mugwaro revavhoti. Vamwe vanhu vanonzi vari kuchema-chema kuti mazita avo haasi kuwanikwa mugwaro revavhoti kana kuti akaiswa kunzvimbo dziri kure nekwavanogara. Vanopikisa vanotiwo Zeki iri kuramba kuvapa gwaro revavhoti. Asi veZeki nehurumende vanoti zvimwe zviri kunetsa zvichagadziriswa uye hazvingakanganisi kuitwa kwesarudzo. Asi nezvichemo izvi sarudzo dzemuZimbabwe dzingaitwe pasina mutauro here? Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachipawo pfungwa dzavo, sachigaro vesangano rinongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati vari kushushikana zvikuru nemamiriro akaita gwaro revavhoti.
Tichionawo zvakare matambudziko ari kutarisana nevakanyorisa kuvhota vakawanda ekuti mazita avo dzimweni dzenguva haasi muvoters roll. Ivo vakabvovhota maelections ekumashure uko. Kana kuti mazita avo ari muvoters roll akakanganiswa uyezve vachinjwa kwavanovhotera. Vamwe vari kunzi mumba imwe chete mudzimai ari kuvhota ari pano, murume ari kuvhota ari kune iyoyo polling station. Zvinova zvinhu zviri kukanganisa vazhinji. Vamwe vanopedzisira vakunovhota kunzvimbo dziri kure kune pavaivhotera nekusandurwa kwakaita zvinhu ikoko. Inyaya isingafadzi. Taifungidzira kuti panoitwa proclamation emaelections voters roll inenge yagadziriswa zvakanaka, asi tinoona kuti voters roll iyi haina kunyatsokwenenzverwa zvakanaka.
Ko, pane chingaitwe here kugadzirisa zvimwe zvakakanganiswa mugwaro iri? Tabvunza vamakoni.
Avo vanga vane matambudziko akasiyana-siyana ekuti mazita avo anga asimo muvoters roll vakakwanisa kugadzirisa zvinhu izvozvo. Ivo vanga vakanyoresa kare kumashure kureva kuti vane mukana wekuvhota musarudzo idzodzo. Kunyange avo vanga vatadza kugadzirisa sezvo vari muvoters roll kudhara kana kuti vanga vaiswa munzvimbo dzisiridzo, izvi zvinogona kugadziriswa. Matambudziko atiri kutarisana nawo aya angadai akasopera kare dai kuri kunzi voters roll yakanga yashewa pane nguva yawe maelections.
Panyaya yekuti vanopikisa havasi kupiwa gwaro revavhoti, vamakoni vati izvi hazvitarisirwe musarudzo.
Kuti sarudzo dzedu dzizofamba zvakanaka kumberi uku, tinenge tatomisa opportunity yakanaka yekuti tinge nevoters roll yakachena. Izvi ndo zvinotaurwa nemainternational instruments atinoshanda nawo akaita sana SADC guidelines on the conduct of democratic elections nemamwewo. Saka tinongokurudzira Zeki kuti dai waro yaita kuti voters roll inge ichionekwa nemunhu wese pane nguva kuitira kuti tisazosangana nematambudziko atasangana nawo iwowo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvesarudzo vaSolomon Bobo Sibunu vativo havasi kushamisika nekusamira zvakanaka kwegwaro revavhoti.
Izvi zvave kungoratidza zvaityirwa neruzhinji kumazuva apfuura, kumwedzi apfuura, kumakore apfuura kuti gwaro revavhoti harina kumira zvakanaka. Saka nekuda kwaizvozvo hachisi chinhu chitsva chatiri kuona, chinhu chatakanga tichiona, chinhu chatakanga takutotarisira. Ndofunga vanhu vakanga vasingataure nhema vanhu vakanga vaine zvavakanga vachiona.
Asi vachitaura nebepanhau reHerald, mutedzeri wasachigaro wekomishen yeZimbabwe Electoral Commission, Ambassador Rodney Kiwa, vati zvinhu zvose zviri kunzi zvakakanganiswa mugwaro revavhoti zvinokwanisa kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakaudzawo Studio 7 kuti mutemo wesarudzo uripo iko zvino unokwanisa kuita kuti paitwe sarudzo dzakachena.
Chaunotadzisa chinobva chanzi election yakona kuita free and fair because yeclose yakati yanga ichabatsira zvakati. It's good to improve the laws, but there's nothing that makes the process not be free and fair.
Zimbabwe yave nemakore ichiita sarudzo dzinoramba kutambirwa nevanopikisa vachiti dzinenge dzabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Izvi zviri kunzi nevamwe vanokweretesa mari vakaita seAfrican Development Bank, IMF neWorld Bank zviri kupa kuti kugadzirisa nyaya dzezveupfumi hwenyika kunetse. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mamwe mapato ezvematengerwo enyika madiki pamwe nemamwe masangano akazvimirira oga anosvika makumi matatu nemashanu kusanganisira Operation Dudula neput South Africa First varatidzira pamahofisi emutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vachikurudzira kuti vadzinge zvizvarwa zvedzimwe nyika zvisina magwaro ekugara zviri pamutemo muSouth Africa. Kuratidzira uku kuri kuuya apo magwaro ezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 osvika kumagumo mwedzi uno zvichitarisirwa kudzingwa kana dare repamusoro rikarasa nyaya yechikumbiro chavari kuita kana kuti pakasave kuti zvibvumidzwe kuramba zvichigara munyika iyi. Asi pane mukana wekuti kana dare iri rikawirirana nehurumende kuti zvizvarwa izvi zvidzingwe, zvizvarwa izvi zvinokwanisawo kuenda kudare repamusoro. Mutungamiri weOperation Dudula vaPatrick Mogolusi vaudza nepfenyuro yeSABC News kuti vari kuda kuudza vaRamaphosa nemakurukota avo kuti vaneta nekungovimbiswa kwavari kuita kuti vachadzinga vabva kure vachiti vanoda kuti vakombwe vadzoserwe kunyika dzavo. Mukusiya nezvenyaya iyi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abata sachigaro weAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimuzi Siwanda.
Vanhu vari kunetseka chaizvo kuti tichaitika nekuti vari kuona kunge sezvo koti risati yasvika pakupa kuti ivo vari kuti chiine yavakapiwa neHelen Suzman nevamwe vakasiyana-siyana. Saka vanhu vako nekuti vanhu havazvinzise zvemitemo izvi vakufunga kuti pamwe zvekuva kuti aiwa nyaya yapera kana kuti tatotadza vanhu vafanira kuenda kuZimbabwe. Saka pane kunetseka kuri kuitika pavanhu, vanhu vari kushungurudzika chaizvo uye zviri kuitika pasi ndizvo zvekuti vanhu vari kushungurudzika dzwawo nemaitiro evanhu pamabasa nekuma UIF iko kwavanofanira kuwana mari dzavo.
Saka zviri kureva kuti kudini kumunhu ari muSouth Africa akabata ZEP pari zvino?
Zviri kutoreva kuti kwaari ari kuona kuti no, upenyu hwemuSouth Africa hunenge hwapera. Ndo saka vanhu vakumanyira kuti at least vange vane maresiti emawaivha kuitira kuti kana mawaivha acho vaapuwa, nekuti vakanzwa kuti aiwa mawaivha akupiwa vanhu vakupiwa mawaivha kuti kana munhu apuwa waivha yacho inga inogona kumutengerawo serumwedzi miviri mitatu because akawana waivha yacho anobva aapplyrawo chipemiti yacho iyoyo yotorawo nguva kuti ibude. Saka vanhu vari kungotsvaga chingamuraramisa mangwana chirasingazivi kuti zvichaperera kupi, asi vari kuona kuti nyaya yekungogara chete munhu akangomirira kuti tinzwe kuti koti chatiti zvinenge zvichapinza pamatambudziko, nekuti koti kava achiti aiwa nyaya iyi iri kuhwinwa nehome affairs anenge achisina chekuita munhu iyeye. Ndosaka vatomanyira kuti vatsvage chekubata chete mumaoko zvinoratidza kuti vanhu havasi kuda kudzokera kuZimbabwe.
Tanzwa kuti nhasi kune mamwewo mapoka aswera achiitawo toitoi here muJoburg vachitaura nyaya yekuti vari kuda kuti vaRamaphosa vaite kuti vatorwa vaburitswe munyika. Mambonzwawo nezvazvo here izvi?
Zvakatotanga nezuro ivawo mapato nderimwe racho ranga riri pakoti panyaya iyoyi vana All Truck Drivers Forum of South Africa iyoyi inova iyo rimwe remapato rine xenophobia rinovenga zvikuru vanhu vanobva kunze nana Dudina nana Put South Africa Affairs. Saka vanhu vakatanga vakaendesa mapepa memorandum kuHome Affairs kuti kuda kuti pakazara maillegal foreigners ngaabviswe. Saka iko zvino vari kuti vari kuda kuenda kuna Ramaphosa vachiratidzira nekuti havachadi vanhu vanobva kunze, varoda kugadzira nyika, varoda kuti zvarwe kuitira kuti kusapinda munhu vazvigadzirire nyika yavo vari vega.
Sachigaro weAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Suwanda, vari parunare ku South Africa na Ivan Zininga we Studio 7. Kunyanga hazvo vanhu vanosvika mamirioni maviri vari kudadzimba, mirioni imwe chete iri muHarare chete. Nekuda kwevanhu vari kubva kumamisha kuenda kumadhorobha nekuwedzerawo kwehuwandu hwevanhu kuwana dzimba kunonzi kuri kunetsa nekuda kwemitemo yemabhanga ari kuomesera vanoda kukwereta mari dzekutenga dzimba kana kuti mortgage. Vemabhanga vanoti havana chekuita nekuti upfumi hwenyika hwananga kumawere, nekudaro zvinonetsa kungokweretesa vanhu mari. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro ratakawana kubva kune mukuru weBankers Association of Zimbabwe vafanwa mutogo, hakuna vemabhanga vari kupa zvikwereti zvedzimba kana nzvimbo dzekuvakira nemari yemunyika kana kuti maZimbabwe dollars. Gwaro iri rinoratidzawo kuti nhengo dzesangano ravo dziri kupa zvikwereti izvi dzinoisa mari yemutero kana kuti interest iri pakati pezvikamu gumi nechimwe kubva muzana kusvika kuzvikamu gumi nezvishanu kubva muzana pagore kana kuti 11-15%. Asi kuSouth Africa mari yemutero tero pachikwereti iyi iri zvikamu zvinosvika zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 9%. Munyika dzakaita seAmerica mari iri pakati pezvikamu zvitatu kubva muzana kusvika kuzvikamu zvitanhatu kubva muzana kana kuti 3%-6%. Mutero unotarwa pachitariswa nhoroondo yemunhu yekubhadhira zvikwereti kana kuti credit history. Asi munyika idzi munhu anobhadhira chikwereti kwemakore akawanda kwete zvinoitwa muZimbabwe. Gurukota rezvemagari Revan Vapo Mavima wachitaura pamusangano we Social Security Authority, National Building Society ne Zimbabwe Institute of Public Administration and Management SIPA, vakati muZimbabwe vanhu vanonzi vadzosere zvikwereti mumakore mashanu, vakati zviri nani kuti vapiwe makore makumi maviri.
BS mamwe mabuilding societies ngaachisevenza kuitira kuti tidzokere ku the normal mortgage system inopa vanhu nguva yakareba yekuti vabhadhare dzimba dzavo.
Vakatendawo kuti mari inoripwa pachikwereti chekutenga imba yakawandisa.
Tichatarisa futi issue yemainterest rates. Mainterest rates acho ngave asiri usury, hamungaiti chimbadzoka nereal estate.
Mumwe mugari wemuHarare vachenesa Ntungwa vanoti kukura kwemitero inodiwa pachikwereti zvedzimba zvinohodza mwoyo yevakawanda.
Mari haisi kutendera muekonomi zvese zvatiri kuziya. Imari iri kuenda kune vashoma. Inini nekumira kwakaita zvinhu handione maZimbabweans achikwanisa.
Asa mai Mildred Kujinga vanoshanda nerimwe bhanga rinopa zvikwereti zvedzimba nepekuvakirwa reNational Building Society NBS vanoti shuviro yavo ndeyekupa munhu wese munyika zvikwereti zvichienderana nemari yaanowana pamwedzi kuti azokwanisa kudzora chikwereti.
Kuumbwa kwebank rinonzi NBS rakatoumbwa rakatarisana nekuti ripe vanhu dzimba nemairano nezvavanorarama nazvo kubvira vari pasi kusvikira vari pamusoro.
Vanotiwo kunyange zvodonzo ravo rirekuwanisa munhu wese imba, vanonyanyokurudzira kuti munhu ave achiwana madhora mazana maviri nemakumi mashanu emari yekuAmerica pamwedzi kana kuti $250.
Isusu sebhanga ratinoti rinokurudzira chinhu chinonzi financial inclusion, hatina minimum income, asi tinokurudzira kuti munhu wose anoshanda dai agona kuwana mari iri pamusoro pekuti awanewo mari inenge mazana maviri nemakumi mashanu $250. Nekuti izvo zvinotaura kuti uchinge watengawo magrosari unogona kusara nemari yakafanana $50 kana kuti 8 yatinogona kuti aiwa nemastand edu hatiedi chinge tinawo kuti ukwanise kuvaka kana kune nzvimbo dzinonzi dziri kufanira kuumbiridzwa kuita mataundi.
Vachibvunzwa nezvemakore mashoma anopawa veruzhinji kuti vabhadhare zvikwereti, amai Kujinga vangopa kurudziro yekuti vanhu vatore zvikwereti zvavanokwanisa kubhadhara.
Kukurudzira kuti munhu agone kutora imba inoenderana neupenyu nemari anobata panguva iyoyo.
Vachibvunzwa une Studio 7 nezvekwira kwemitero yemari yezvikwereti izvi, amai kujinga vakati havakwanisi kutaura pamhepo interest rates ebhanga ravo, asi vakati
isu tinoshanda namalending rates anenge aiswa ne hurumende, ende hurumende zvayakanakira when it comes kunyaya yedzimba, malending rates avanoisa akanyanya kuderera kudarika atinoisa pamaloan ekuisa pamubato wamaoko.
Nyaya yekusheya simba zvakanyanya kuri kuita dhura remunyika uye kusajeka kwegwara rezveupfumi kuri kupa kuti vamabhanga vatye kukweretesa vanhu mari dzekutenga dzimba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muhurumende yeUkraine vanoti Russia yatanga mwedzi uno wachikumi nekuuraya vanhu vatatu kusanganisira mwana mushure mekubhomba guta guru renyika iri Kiev nhasi mangwanani. Vanhu gumi vanonzi vakuwara. Mabhambo aya anonzi aparadza dzimba dzevanhu, kiriniki, motokari pamwe nepombi dzemvura. Vakuru vakuru mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vanoti vari kushushikana nenjodzi inonzi inogona kukonzerwa nezviri kuitwa nemauto eChina, ayo anonzi ari kudzivisa ndege nengarava dzehondo dzeAmerica kufamba zvakanaka munzvimbo dzinonzi dzinokwanisa kushandiswa nenyika dzose kana kuti international waters. Izvi zviri kuitika munyanza yeSouth China Sea. Nemusi wechipiri, America yakaburitsa vhidhiyo yakaratidza zvakaitika apo ndege yayo yemhando yeRC-135 yakakanganiswa kubhururuka neChina. Asi mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muChina, amai Mao Ning, vakati America ndiyo yakakonzera kunetsana uku nekuda kusora. Dare reInternational Court kuHague rakapa mutongo yekuti China handiyo muridzi wenzvimbo iyi, asi China inonzi haisi kutevedzera mutongo uyu. Mapato ezvematongerwo enyika ane maonero akasiyana-siyana pakutarwa kwezuva resarudzo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro. Vamwe vachiti mutungamiri wenyika vanotosungirwa nemutemo kuti vange vachitara zuva iri nenguva chaiyo. Asi vamwe ndo vanoti vaMnangagwa vakakasika kumedza kutsenga vachada sezvo kwanga kuchine nyaya dzakanangana nesarudzo dzinoda kugadziriswa. Vamwe ndo vanoti kunyanga hazvo zuva resarudzo ravepo, gwaro revavhoti reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC harina kumira zvakanaka sezvo vanhu vakawanda vari kunotarisa mazita avo vanga vachishaya mazita avo munzvimbo dzavakanyoresera kuvhota vari. Ukuwo bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora rakaendawo kudare richiti panofanirwa kutanga pagadziriswa gwaro rekutarwa kwematunhu kana kuti Final Delimitation Report pasati paziviswa nezvezuva resarudzo. VaMnangagwa vakazivisa kuti sarudzo dzegore rino dzichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu, uye kana pasina akunda musarudzo yemutungamiri wenyika inozodzokororwa musi wa2 Gumiguru. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaGodfrey Kurauone vebato rinopikisa reCCC pamwe naDr Masimba Mavaza veZANU-PF. Totanga nekunzwa kubva kuna vaKurauone.
Mukoma Jonga, ndozviri pamutemo. Mutemo unosungira mutungamiri wenyika kuti ataure zita resarudzo. Ndozuva ratakamirira tose kuti tizive tione kuti tozvifambisa sei munyaya dzekugadzira pamakampeni edu sebato rinoda kupinda mugovernment muna August. Asi huri ati ikutinga ndeyekuti zuva rataurwa panguva iyo zeki ikuita matambudziko nevoters roll. Vanhu vakawanda varikuinda mucheka masa avo varikumashaiwa. Uyi means kuti zeki pachezvayo is not ready, zeki haisi prepared for elections. Zvinova izvo zvichatipa aya tinoti madisputed outcomes, ekuti pakabuda maresults munhu wese achange asina kugutsikana nemhaka yekuti vazhinji muchaona kuti zvosara kumba kuti mazita kwaarimu asi vachiziva kuti vakarejista kuvhota. Dai dambudziko guru
regai tinzwe una Dr. Mavaza manzwa zvataurwa navakuraone pamusoro pekuziviswa kwakaitwa zuva resarudzo.
Ya vakuraone ndinongobvira navo pekutanga pekungoti ndo zvinoda mutemo, ndo zviri pamutemo wenyika yeZimbabwe. It's a constitutional obligation could the president divide abide by it and give an electoral debt. And again, as I said earlier, kuti kana mutungamiriri wenyika achinge achitedzera mutemo wedunduro remutemo wenyika chikomborero kune nyika iyoyo, nekuti mune munhu anotedzera mutemo. Hatina kufanana nedzimwe nyika dzekuti vanongofunga kuti hatichavhota nekusingaperi kusvika ini ndafa. Iza atina izvozvo ZANU-PF inotedzera bumbiro remutemo kugutsa ruzhinji nezvinoda vanhu. Asi kuti titi zviri nyore kufadza munhu wese, tingadai tanyeba, hazvikwanisiki. Variko vachangonyunyuta vachingoti dai maelections anonotswa. Izvozvo panga anonotswa apa vetripusi vanga kutopopota, muri kutya, mazoita sei, maelections aanaunzwa, hamuna kuzopedza kuita zvakati, munhu haabatsiriki.
Vakuraone mataura nyaya yekuti gwaro revavhoti harina kugadzikana kana kumira zvakanaka, zvinhu izvi zvinganzi zvichiri nemukana wekuti zvinogadzirisika, tichiona kuti sarudzo dzichaitwa musi wa23 August.
Ndosake mona amavhazi avasina kubabata vhozi vari kuzviziva kuti gwaro revavhoti harina kuita zvakanaka. But however, sekubvunza kwamaita vanhu vane zuva ranhasi kuti vange vagadzirisa zvinhu izvozvo zvine zvakanaka, otherwise from there hazvichagadzirisiki. Kana wanga wasina zita rako, kana zita kwaa ratransfewa, kana ukasaritransfewa kudzidza kwari kufanira kunge riri, hazvigadzirisiki. So it's a challenge yatinoona tina bhozi nguva yakona yapuwa vanhu kuti vagadzirisei, because vanhu vanga vasina kunzwisisa nekuona kuti these anomalies are serious and auya at a larger volume. So zeki haindisi kuti nguva yapa vanhu kuti vagadzirisei yakakwana, because vazhinji muchaona mazitamo vachishayikwa. But it's not anyone's fault. We don't know what happened. We don't know how they changed the people from this point to that point. So, I am the guru of the Sanaba and Ama Vaza is an appeal. But it was one of the means of telling what they were going to pass.
Ama Vaza, Nyae, voters roll you. And the one who did it, Ravepo, Asi, voters roll, Mamvembe.
Nyae, voters roll, Yakabo Fanana, Kumapatu Ese, Nesuo, Neva, Nuredo, and Emazitao. Havasiri kuona, asi tiri kuedza kuti munhu wese ngaakumhanye nguva isati yapera kunogadzirisa zita rako nechitupa chako nekurejista kana usina kurejista. Ndokusaka tichiti vanhu ngavarejiste kuvhota, vacheke kuti mazita avo aripo here pachine nguva. Taitaura nyaya yekubva makore maviri apfuura kuti taakuenda musarudzo makore mairi ari kuuya, ngatigadzirisei mazita edu pavhoters roll. Vanhu vaingotawo njake njake vachitamba vari kure nekure, hazvibatsiri. Vaakumhanya, vaakupepuka bako mvura yanaya.
Vakuraone
kuti takuda kutanga maelections, ZANU-PF yatova busy kuti ngatiise mutemo wokuti unozosunga vanhu vasataura. So how is the opposition then going to campaign kana muchiisa mutemo wokusungirira vanhu kuti musataura zvinyuto zvenyu, musataura zvakaipa zvapurezidendi, musataura zvakaipa zvenyika? Saka then who is going to speak and how? Tikuinda kusarudzo takasunga muromo as opposition, tikuinda kusarudzo takasunga maoko nemakumbo as opposition, but nonetheless ndinoda kuudzai kuti vana veZimbabwe vanoziva zvavanoda.
Vamavhazi, hanzi pane mutemo uri kuwandudzwa uyo unosungira vana veZimbabwe kuti vange vasingasununguke.
Kungoti vakuraona havanzwisisi nyaya iyi. Ndiyo yakatanga kare, ikapinda, ikasarudzwa, ikaongororwa, ikakurukurwa, ikadibhetwa, ikazovhoterwa nezuro. Uyezve hausi mutemo unorambidza vanhu kutaura, mutemo unorambidza vanhu kutaura nedzimwe nyika pamusoro penyika yako, kana usina mvumo yekutaura pamusoro penyika yako. Saka mitemo yemunyika dzese dzinawo mutemo wakadaro. Ndiloge nelob nayo muAmerica, mutemo uri pese.
Dr. Masimba Mavaza vebato reZANU-PF vari parunare kuBritain neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kuna vaGodfrey Kurauone veTriple C vari parunare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. musakangano wachirongwa chedu chelive talk women's round table chatinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa nyaya yesarudzo. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya mina Standikile Mhlanga.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 1 kuNhlangula 2023 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kumele kuvele ngesifiso sami ukuthi abantu kuyahlala kungubulawa day every day ngoba singubulawa ubulawa yithi abantwana kumele bebe kwazi.
Ubulawayo odume ngokuthi kokontuthuzi yathunqa idolobho lamakhosi lamanenekazi lamhlanje unanze ibulawayo day. Lapho enelise iminyaka engu 129.
Sifuna ukuthi abantu balayikha basebenze babe prioritized ku wonke lama healthcare centers. Sase nabantwana khona manje sisabalwele ezikolweni because abana ispace kodwa abantu bangaphansi bakhona ezikolweni bayafunda, it's business as usual.
Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwale South Africa abetshengisela lamhla emahofisini kamongameli Ramaphosa walelo lizwe esithi kabaxotshwe bonke abokuza abaselizweni lelo ngokungekho emthethweni. Idale lephalamende ele-National Assembly lamhlanje lidlulisele phambili inguquko kumthetho we-Criminal Law Codification Reform Bill esigabeni lapho kumele sigoqele okuphathelane lokwe-Patriotic Bill. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Idolobho likaBulawayo elidume ngokuthi kokontuthuzi yathunqa lidolobho lamakhosi lamanenekazi lamhlanje lenelise iminyaka elikhulu lamachumi amabili lasificamine eminye i-129 lasungulwayo. Ilanga leBulawayo day linazwe lamhlanje ngokubhoda kubukwa imzilikazi lemakhokhoba abaculi labafundi begiya eStanley Hall yena eyakhiwa ngomnyaka ka-1936 ilembali yezombusazwe lemihlangano eqakathekileyo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu belithe gwaqa lamhlanje eStanley Hall benanza ilanga leBulawayo day lapho uZulu azwe imbali ngedolobho begiya bechichimba. Isakhamuzi sakoBulawayo esingene umcimbi walamuhla umnumzana Mbusonzima Dlodlo uveze injabulo enkulu ngokukade kusenzakala ukunanza leli langa.
Ngelanga likaBulawayo namhlanje ngithi kulusuku oluhle lokujabulela lokho ukuthi uBulawayo njengesigodlo samakhosi Kings and Queen City sikubona kuqakathekile ukuthi sihlale sikukhumbula lokho sikuhlonipha kusinikeza isizotho ukuthi idorobho lethu leli liyahlonipheka ngoba liyingxenye yomlando wethu.
Umculi odume ngokuchaya ingungu okhokhela iDrums of Peace uLouis Ndlovu uthi leli langa kumele linanzwe ngokuvunula izembatho zendulo ezamabhetshu.
Kumele kuvele ngesifiso sami ukuthi abantu kuyahlala kungubulawa day every day ngoba singubulawa ubulawa yithi abantwana kumele bebe kwazi ku-advertise ezikolweni kubekwe ilanga maybe singathi anti namhla ngu-1 nxa u-1 njenganamhla nge-Thursday. Yes, Saturday yakhona kucelebrate labantwana abasezikolweni babe lesikhathi sokuthi bacelebrate kungacelebrate kuphela ukuthi abakhethiwe celebrate sibili kube kukhulu sigoka amabhethu sivunule.
UNdunadakamela wenkayi obekhona emcimbini walamuhla upha umbono wakhe ngokunanzwa kwaleli langa.
Especially the theme yokuthi preserve the culture yethu, preserve heritage yethu in a creative manner. Kuyasincedisa especially xa sidila the issue of drug abuse, because nasithi abantu should run behind the culture, iyagoqela wonke umuntu because the culture is one. Kuyancedisa ukuthi sidile nazo izinto ze-drug abuse, and also kuyancedisa ukuthi sidevelope, because nasibambene sirala behind the culture.
Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority iZTA unkosikazi Nomvuyo Mathonsi uthi ukunanzwa kwebulawayo day kuchasiswa imbali yaleli dolobho kulakho ukukhuphula inani lezethekeli.
Kusukisela khathesi kusiyafika u-2025 sikhangelele ukuthi i-tourism eyabe sizuze iZimbabwe eyabe sizuze inzuzo engange 5 billion from ekuvakatsheni lekuvakatshelweni kwelizwe. Ubulawayo sikhangelele ukuthi nge-trade le khona kuzaba lesiphithiphithi sibili abantu besiza kobulawayo. Anti uyakwazi ukuthi igoqela lemkambo.
Umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube nguye ovule umkhosi wokunanza leli langa, wakhuthaza abasakhulayo ukuthi bachiyane lomkhuba wokuthatha okudakayo.
Lonkazana uthi uqale ele 14 years ethunywa edistributa amadrugs ngezindlu zangkhona eziqhele amadrugs afuna ukubulala uBulawayo, afuna ukubulala iMajebelelenti, afuna ukubulala isizwe seZimbabwe, loo mntwana izindlu kuyazazi.
Umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube laye ukhuthaze abasakhulayo ukuba behlukane lezidakamizwa.
Iculture yokuabhuza izidakamizwa kayizange ibe khona. Iculture yethu ngokuya esiteji sibuye sigide sithokoze sithandane njengabantu bakobulawayo. Ngoba namhlanje sibuya lodging iculture week, so phakamisani ama-cultures yethu angelo okutshapha, angelo okubulala, anokuthandana nokugcina ubulawayo ehlanzeni.
Inkokheli zomdabu ezibalisa unduna uMathema weGwanda, londuna uMathe, londuna uDakamela weNkayi, amalunga edalele parliamente, osomabhizimusi, abafundi lozulu jikelele bebekhona ekunanzweni kweBulawayo Day. Leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi Our Culture, Our Heritage, Our Creativity. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo eStanley Hall, ngingu Anastasia Ndlovu.
Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwele South Africa abetshengisela lamhlanje emahofisini kamongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe esithi akaxotshe bonke abokuza abaselizweni lelo ngokungekho emthethweni. UThuso Khumalo usipha lolu daba esePretoria kwele South Africa.
Abakade betshengisela laba abagoqela amalungu enhlanganiso ye-Operation Dudula, Sisonke People Forum lezinye, bafike emaofisini kaRamaphosa becula begida njalo bememeza besithi akabatshele ukuthi bazohamba nini abantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni. Omunye wabaqoqela ukutshengisela umnumzana Freeman Bengu wetheze uhulumende kaRamaphosa umlando wekwekela abantu bokuza bengena santando elizweni bezenzela umathanda.
Ama South Africans athi ane problem nge issue yama foreigners abantu abazwa ngaphandle. Sicelile ugovernment sifakile memorandum ukuthi ugovernment alentuzane ayenze state of emergency. Ayenze state of emergency la South Africa. Abiza amasoja azokuncedisa nga this thing.
Omunye wabebetshengisela wethi sizizalwane zakwamanye amazwe umlando wokubangela inhlupho zonke ezibhekanele South Africa kwezomnotho lenhlalo kaZulu. Umnumzana Nkazimulo Dlomo wenhlanganiso yabachayeli bamaroli e-All Truck Drivers Foundation uthi umsebenzi wonke wokuchayela amaroli usuthethwe ngabantu bokuza.
No, asiyilwi nawo abafowethu, singama-African but siba ne-corruption. Umthetho ukhona and umthetho kumele usebenze because ubhalwe yibo lapho ipalamente, but the way wenze ngakhona ubona kathi awusebenzi because uthola ukuthi masifika la lo muntu akanawo nanamaphepha ukuthi angena eSouth Africa bagula eSouth Africa kuluma umuntu odriver
unkosazana Zandile Dabula owenhlanganiso ye-Operation Dudula laye obekulokhu kutshengisela uphikile ukuthi ukutshengisela kwabo lokhu isenzo sokucwasa ngobuzwe.
Sifuna i-mass deportation, sifuna ukuthi abantu balayikha abasebenze babe prioritized kuwo wonke lama healthcare centers ey'kolweni abantwana sisasenabantwana khona manje sisabalwele ey'kolweni because abana i-base kodwa abantu bangaphandle bakhona ey'kolweni bayafunda, it's business as usual.
Ukutshengisela lokhu kuza ngesikhathi ukuyanga lokusilela komsebenzi kusanda kwele South Africa. Kuza njalo ngesikhathi lapho sekusela amaviki ambalwa ukuthi izizalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili zixotshwe elizweni ngemva kokuba uhulumende alile ukwengezelela isikhathi samaphemithi abo. Eminyakeni edluleyo kube nezehlakalo eziningi zokuqhamuka kodlakela lwe-xenophobia. Izalwane zakwele South Africa zisethesa ezakwamanye amazwe umlando wokubathathela imisebenzi lokudala amacala. Umongameli Ramaphosa akaphumanga ukuthatha izikhalazo zabe betshengisela laba, kanti ke bona bathembise ukuthi bazophinda babuye futhi. Kodwa ngaphambilini umongameli Ramaphosa ubeke waxwayisa abatshengiselayo laba ukuthi bakwenze ngokuthula, hatshi ukugcina sebedala udlakela lwe-xenophobia. Izalwane zeZimbabwe zona zithi akusizi ukutshotshozela ukuthi baxotshwe kwele South Africa isimo esabasusa eZimbabwe singakalungiswa. Ngimele sulu 7 ePretoria kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Bayakhala abakuma bandla atshiyeneyo ikakhulu aphikisayo abathi akukhangi okuza kwenziwa ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission mayelana lamagama alabo abangekho kuluhlu lwabavotayo olwe voters roll. Abakubandla elibusayo labo bathi kulabanye babo abangekho kugwalo lwabavotayo. Kubika uGibbs Dube.
Ukuhlolwa kwamagama kuvoters roll eZimbabwe kugitshwa namuhla kulabaningi abakhonana ngokuthi amagama abo kawakho kugwalo lolu oluzasetshenziswa mhla ka-23 Ncwabakazi lonyaka. AbeZimbabwe Electoral Commission ngabangakhulumi ngokwengeza isikhathi sokuhlola amagama kugwalo lolu. Nkosazana Ellen Shiriedenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi bayakhala abantu ngokwenziwe iZimbabwe Electoral Commission.
Sithole izikhalazo eziningi ikakhulu abanye abantu abaswele amabizo abo kuvoters roll, labanye abasuswe kuma-polling station lapho abajayele ukuvota khona behanjiswa kwezinye indawo okungama-ward kumbe ama-constituency ayetshiyeneyo. Njenge-for example sikhangela ku-ward 8 izalwane ezethorn grove ezisuswe khona ngale zafaka ku-ward 1 ebulawayo central lapha abangahlali khona okokuthi umuntu kumele ihambe yegadi kombi kumbe umchova esiyadinga esiyaregista ukuvota. Abanye bafake kubo 17 kilometers lalapha abahlala khona. So ngezinye izikhalazo esihlangane ngilazo.
Uphinde wathi bazalobela izeki ngezikhalazo zabo.
Sibhale ugwalo esiluqedisayo njengoba uhlelo loluphela namuhla. Ugwalo lo sizalihambisa ezeki ukuthi belungisise izikhalazo zona lezi.
Uyakhala njalo lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
I-voters roll ingamarathanthini abantu abakwazi lokuthi bavota ngapi. Abanye lokuthi vele ba-registered kabakwazi abantu. Abanye uyathola ukuthi uku-ward kumbe ku-ward 24 nkayi-south kodwa ibizo lakho kalikho ku-ward naleyo kumbe utshelwe ukuthi kuleyo uza kuyavota ku-ward kumbe 25. So yinto embi kakhulu le eyenzakeleyo kodwa itshengisa ukuthi khona abakhulu bona ababenza izinto kibo kutho ukuthi kwenziwe ngabomu. Okuyinto lokhu kungabe kwenzela ukuthi khona abantu bahle banyampe inhliziyo kumbe bayekele ukuvota. njalo ukuthi ngenye indlela yindlela ye-rigging le esesiyibona le ukuthi ke lithola ukuthi amabizweni kawekho abanye totally
abakubandla lezanu-PF labo bayakhala ngokwenziwe yi-ZEC. Umnumzana Joseph Juma ngomunye wababambe owangaphansi ngokwenziwe yikhomishini le.
Lumemetheke phose indawo yonke kusuka nje kudidanise ingqondo ukubana kungani abantu befuna ukwenza sengani kuthiwa kumbe kuthiwa isenzakalo esenziwe libandla lethu leZANU-PF. Bekhohlwa ukubana lathi njengeZANU-PF silamalunga amaningi afike aswela amabizo abo khonaphana besiyakhangela i-voters roll ezindaweni lapha ade bevele bejayele ukuvotela khona. Imbangela esenzakalo lesi ilula nxa umuntu ungavula ingqondo zakho ucabange kuhle hatshi ngenzondo kumbe ngokunye. Nxa vele kusenziwa indoda ye-delimitation le eyenziweyo kuvamile vele ubana izinto ezinje ziyenzakale amabizo alahleke kwesi sikhathi ngenxa yokuthi kona sokutshintsha phela ama-boundaries ama-ward la ama-constituency lento ezinjalo. Kodwa akusiyonto engalungisekiyo. Ngikhuluma nje kathesi bakhona abanye abantu buthange ade behambile baswela amabizo abo kodwa namhla bade behamba amabizo abo ebesetholakele esekhona ngoba iyoda i-system glitch leyo eyabisenzakala hathi ukubana mbethwa kulobugobogobo obukhona oyabe kusenzakala.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Belief Gawule okubandla elebusayo.
I-inspection ye-voters roll siyenziwe namhlanje lilanga lokugcina kuyavalwa. Kodwa engingakwaziyo ikuthi kambe kuzazwakala nje njengoba ukhetho namhla kuvalwa ukuthi abantu bayenelisile yini ngobuningi wabo ukuthi bayehlola amabizo abo. But okukhona ukuthi abantu abaningi bavele bale mvamo yokungazayahlola amabizo abo ethatha for granted ukuthi amabizo abo akhona. Laloko ukukhangela engemafonini yikokwenza abaningi bengahambi besiyahlola. Yebo phela khonoko kade ukutsho ukuthi abanye abantu bathi bona amabizo abo abengatholakali phela yinjongo yokuzeki yami sendlela khona ukuthi abangatholakaliyo baphinde barejiste futhi.
Kukhangelelwe ukuba ugwalo lokuvota luzavalwa okusemthethweni kusasa. Abazabhalisela ukuvota kusukela kusasa kabasize bevote kukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingokhiphi Dube.
Kusenjalo idale lePhalamende leNational Assembly lamhla lidlulisele phambili inguquko kumthetho iCriminal Law Codification Reform Bill esigabeni lapho okumele sigoqele okuphathelane lokwePatriotic Bill ngemva kokuba iCommittee yedale lePhalamende eParliamentary Legal Committee PLC ithe akukho okubi ngalumthetho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unobhala wePhalamende umnumzana Kenneth Jokuda utshele iStudio 7 ukuba iKomiti yePLC yenze umhlangano namhlanje njalo ithe akula okubi ngalumthetho.
The PLC they have considered it, returned the non-address report, so we have announced it, then the consideration is now going to Senate.
Umthetho lo uphume kulokuphikisana okukhulu phakathi kwamalunga edale lePhalamende. Amalunga aweZANU-PF afika phose ikhulu 99 avotele ukusekela inguquko kulomthetho ukuthi awamabandla aphikisayo afika 17 abephikisa lomthetho. Okhokhela ebandla leZANU-PF umnumzana Bhupuraito Garebi uthe lomthetho usuza kuya kuSenate.
The so-called Patriotic Act or the section that deals with that part. Yes, it was approved unanimously in Parliament.
Eloba enkundleni yeTwitter ummeli weHarare East umnumzana Thandai Biti uthe lomthetho utshengisa ukuba amalungelo oluntu kawahlonitshwa kuleli. Ummeli weHange Central ePharlamende umnumzana Daniel Molokele uyawusula lomthetho esithi kawulunganga.
Le sanda kwamukeliswa eNational Assembly yayidluliselwa kuSenate ingumthetho omutsha engingawuthakazeliyo njengomeli wasePhalamende ngenxa yokuthi umthetho lo omutsha unikeza amandla. So mina personally I'm 100% opposed umthetho omubi ongamelanga siwamukele njengama Zimbabweans.
Ingcitshi kwezamalungelo oluntu umnumzana Bernard Ncube laye uyawusola lo mthetho
ngemuva kokuba iParliament isiphase ibhili leli abayithi Patriotic Bill. Sibona nje sokuzobotshwa njalo nokugwetshwa kwabantwana beZimbabwe ngakusetshenziswa lo mthetho oncindizela uZulu ukuthi angancothozi umsebenzi owenziwa nguhulumende, njalo angancothozi i-corruption eyabe isenziwa izisebenzi zikahulumende. Ludaba olubuhlungu kakhulu, kakhulukazi kithi esimela amalungelo kaZulu, ngoba sokusitshengisa egcekeni ukuthi vele akusamelanga sivule imilomo yethu emikhulu le engahlalwa zimpukane. Sokumele sihlale sivale imilomo.
Inhlanganiso emela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi umthetho lowo wenza eZimbabwe libe lemthetho engahambelani lesikhathi. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Idale lePhalamende ele House of Representatives selipasise umthetho ovumela uhulumende ukuthi eqhubeke eboleka imali yokusebenzisa kuze kuyefika umnyaka ka-2025. Besokusele insuku ezinhlanu kuphela ukuthi uhulumende weMelika iphelelwe imali yokuhlawulela indleko zakhe. Umthetho lo upasiwe kumahola sanda kwedlula, njalo sokumele upasiswe lidale leSenate. Ubususa ingumongameli ubususayinwe ngumongameli Joe Biden. Kusenjalo wake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence uzancintisa kukhetho lonyaka ozayo edinga ukuba ngumongameli ngokubika Associated Press. Okunengi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo untungameli Nkomo weStudio 7 ayiqhubele umnumzana Tim Moringayi ingcwethi yecubungula ezombusazwe.
Ukungena kukamnumzana Pence kuma-primaries lawa awe-Republican Party for the President is just another option for ama-Republicans. Sibona uPence wayengu-VP ka-Trump for 4 years. Engamkhuzi ngendaba eziningi awayeziyenza. UPence ekwazi ukuthi vele kwakungaphansi komthetho. So sibona laphana ngo-January 6 kuze kube lovukela e-Capital sebefuna ukuthatha i-presidency ngodlakela. Sabona uPence laye ethule. So abantu abaningi babengakwanisa ukumvotela esithi thina ngama-independent, angiboni bemvotela if he is the Republican candidate. But khona ngale emncintisweni we-Republican Party, ngibona mina uPence engabi lamavoti amaningi ngoba ama-Republicans ngathiwa se-far right or bakhatshana with his ideals. Abamsupporti ngokuba lukewarm ukuthi ahlale abe phakathi instead of far right. So mina ngibona ukungena kwakhe bengamnika amavoti angathi ayakwazi ukuthi anqobe abe nguye u-presidential nominee.
Ngamanye amazwi uthi uPence kasoze anqobe uTrump kuma-primaries.
Okwakathesi sibona la uTrump nguye ngathiwa ulama points amaningi esikukhangela khona ngathiwa ngama-polls aphumayo, ama-average angkhona athi yena uphambili by 20 points to his next competitor. So okwakathesi sibona sokungene umnumzana Trump, umnumzana DeSantis, umnumzana Tim Scott we-South Carolina, umnumzana Pence, lo mama u-governor we-local, ex-governor u-Nikki Haley we-South Carolina. So okwakathesi ngantu amavoti angikhona, they are spread out. Asikaboni ukuthi ozathatha yena le trophy ngobani, ngoba sikwazi ukuthi uTrump ule ndaba zakhe azimelele zona iGeorgia leyinye le eka Mr. Smith uspecial prosecutor.
Lo ngumnumzana Tim Moringayi ohlaziya izombusazwe, njalo elilunga le-CCC obexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Amabandla ezombusazwe athi alindele ngabomvu ukhetho lokudinga umongameli, amakhansila lamalunga edale lePhalamende olukhangelelwe ukuqhutshwa mhlaka 23 ngenyanga kwaNcwabakazi kuwona lo umnyaka. Lanxa iningi likhala ngokuthi alitholi amabizo alo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lo mnumzana Solani Njemnyama Moyo, umgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change eMathebeleland South, endawonye lo mnumzana Malaki Nkomo, umeliwe insiza South edalele parliamente, yena ekubandla leZANU PF onguye osungula lingxoxo.
Ngathi vele ukhetho lufike ngesikhathi esiqinde abantu belimelele njalo ilizwe vele lizimisele bona lingene kukhetho esiqongosele ebantwini ukuthi abantu bahambe bayikhangela amabizo abo ukuthi akhona ku-voters roll.
Abantu bayahamba bayaswela amabizo enginanzekeleyo ewadi kami esebulilima bahambile ivileji ithethe yasiwa ku-ward 17 esuka kuwadi wami ibizo yile lihambilele lezileji abantu bonke basasele futhi kuwadi wami ukubonisa ukuthi kuzaba le problem enkulu kakhulu lokusibonisa ukuthi indawo eziningi abantu aseze bevote kakhulu endaweni lapha izano PF ezaze ukuthi ayingasapoti siyakwazi izivethu ngendlela esebenza ngayo ngoba siza kuthiwa kulenye i-organization esikhona isazi eyiyona ebhodabhoda ikhona khonapho leyo ndawo abantu bakhona babhizi sizothi labantu bebandla elehlulekayo bayama futhi lapha ba-check-a amagama befuna amabizo abantu.
Utsho liphi bandla ukuthi ngelokwehluleka njalo ujongani ukuthi liyehluleka?
Abantu bezele bebiza bethi izano PF for 43 years kambi ngaba unenkosikazi ungakuthola abantwana for 43 years kambi ngaba uzawathola abantwana semele imiti zamaza 5 years futhi bakhula ngekukodwa izinto zabo unkomo engabe beka laphanethi izano PF ingene embusweni iyenzeni sibulawa yindlala lenabi yezimbabwe beyangena abathi RTGS sibulawe njengobane nge-MT uyakhala ukubana kula mali izikole ziyadura imigwaqo ifile indlala ingenile izinto ezitolo ziyadura.
Mnumzana Nkomo, ungathi okuthiwa ngumnumzana Moyo kufe yini ngesiNgisi?
Yabona into ekhona lapha ukuthi akula muntu ongathi efuna into embatshe komunye umuntu kelimisekela belifanatiko na hayi lelana lihle kunalo obviously lizachothoza likhombe konke ngakhona. Iqinso ekhona ukuthi ibandla lezamphe libandla labantu yikho behlale belivotela abantu kunzenze mhlaka 23 futhi August sabe sikhona sibuyela embusweni ngoba abantu bayasithanda asikhalele umgwaqo la uyakhuluma ngathi ifile umgwaqo yonke siyalungiswa kunzenze sikhuluma i-government yezamphef idize ngomgwaqo lesikele ebhethibhethi esiya ibulawa isiya ifono sikhala emgwaqo eminingi-ningi ithi ngapha insiza imgwaqo emihle kakhulu egqediweyo i-government ibhizi akunamuntu efengendlala angikwazi ukuthi abafuna yikuphi khalani emadolobheni kwento abantu bakhaya imali yangikhonisa isuka ebantwini abasebenzelayo ngoba ibandla lezamphef livulile amathuba yabafunayo ukuthi basebenze kunabanye vele abakhethe ukuthi bachothoza kodwa iqinise ukuthi practical phansi abantu babomthini ibandla lezamphef lisebenzele kuhle liguqule izinto eziningi baphila kamnandi kuhambisela umongameli elizwe ubaba uDeni Mangagwanga ngendlela aguqule ngayo isimo sezimbabwe.
Mnumzana Moyo, ubona umnumzana Chamisa enganqoba yini kulolu khetho? Njengoba sisizwa umnumzana Nkomo isithi kusobala ukuthi ozanqoba ngumongameli Mnanga.
Ubaba uphezulu avocate lesini Chamisa yiba sebethembe ukubana ngoye ozakhipha abantwana bezimbabwe edibhide ekuhluphekeni. Mina ngithemba ukuthi uzenqoba ukhetho ngoba izinto bona bezalo bayatsho ukuthi bakhipha lesikhipho lezizweni. Izalo PF sebekhulumile person akone bekhuluma isithi thina ngapha emathebeleni noma singavotanga izama izawini liza bonke abezane PF asebathebeleni hlanza ngobaba uNkomo ukuthi liyabona nje ukuthi izame PF iyalikhetha kayilifuni ezani ebandleni le-TPC ukuthi livotele avocate lesini Chamisa lonke silungiseni ilizwe lakithi libe yilizwe labantu abafeti abasedaspora bazabuya ekhaya bekwazi ukubana bezithola imisebenzi ngamanzi esazi lokho kufaka imali ngaleso sikhathi uthi kusathi uvuka imali isizwe iphenduke wena ufake inkomo ivuka isiyidonki akula muntu lesitrasti ngebandla lezane phethu lokwehluleka nganawo mazwi ukuthi u-avocate yesejamisa abantu bonke bakamvotele umfana omncane ilabonise ukubana ilizwe limandla ngale lizwe lakhe. Izano PF ye corruption ihamba number 1 ngokudura kwezinto number 1 ngokuabuse abantu number 1 abantu bathele nzima kabaseleyo ngendaba yebandla lelesibili.
Siyabonga ukuphatheka kwenu kulingxoxo Mnumzana Moyo lo Mnumzana Nkomo.
Yeah, baba Moyo. Ngizashaya ngoba 23 sesinqobile uthi ngathanda izano PF ukufisela nje ukuthi nawe ngokuhamba kwesikhathi ngabathi zinozizo dot katliza mthiyo kube ngomunye wethu baba Moyo ngoba ngamantana izimavu izano PF khona wonke umuntu.
Siyabonga baba uNkomo ukuhlangana nawe insizwa enkulu ngicela ihlale phansi hlaba ube umqabo kumfuka Nkomo owathi nayo impilo ekuyeni bana sihlale kahle emabhunini kodwa kathesi amabhuni siyandile abalele sekuwe into emnyama. Siyabonga.
Leyo ke bekuyingxoxo phakathi kwaMnumzana Solani nje Mnyama Moyo, umgcini sihlalo we-CCC eMatsouth, lo Mnumzana Malaki Nkomo owezanu PF omela insiza North edalela ePhalamende. Olivalelisayo, osithandekile Mhlanga.